Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko, Ambassador Mark Gray Marongwe vazivisa komiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika kuti urongwa uhwu huri mubhiri rekusandura mutemo weWar Veterans Act iro riri kunyorwa nebazi ravo. VaMarongwe vati maWar Veterans ari kutambura uye anotarisirwa pasi, ndosaka bazi ravo ravi kutora matano ekugadzirisa izvi kuti vakwanise kugarawo zvakanaka. Vati hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemujandigere yemaWar Veterans kubva pamadhora mazana matatu negumi nemashanu kusvika pamari inotambirwa nemusoja nechinzvimbo chameja muchiuto inove pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu emadhora. Vatiwo vari kuronga kuti maWar Veterans avewo nemedical aid kuti akwanise kurapwa kana achinge aburitsa kadhi rinoratidza kuti aive murwi wehondo yerusununguko. Asi vati pari zvino vanhu ava vari kurapwa kusvika vapora kana vachinge vapinda muzvipatara zvehurumende.
There is no limit as to how much we spend towards the treatment of a war veteran. There is no cap. Akanopinda muhospital, we will continue to pay until abuda or the unfortunate happens.
VaMarongwe avo vakamboshanda semumwe wevakuru vakuru vezvirongwa zveZBC vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti maWar Veterans achengetedzwe zvakanaka kana achinge ashaya. Nekudaro vari kuronga neimwe kambani inoviga vanhu kuti pese panoshaya murwiri wehondo yerusununguko achengetedzwe zvine chiremerera. Vazivisawo kuti pane maWar Veterans ari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu anoshaya gore rega rega. Vati pari zvino pane maWar Veterans zviuru makumi matatu nezvishanu munyika. Vati vamwe vavo vakawanda munyika havana kunyoreswa, uye chirongwa chekuita izvi chiri kuenderera mberi nechinangwa chekuti vese vanokodzera vawane mari yemujandigere pamwe nekubatsirwa kupinza vana zvikoro. Vati bazi ravo richapinza basa madistrict war veteran officers makumi matanhatu nematanhatu matunhu ese munyika kuti agadzirise nyaya dzavo mumatunhu ese munyika. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita samai Angelini Chipato vati kunyange hazvo chiri chinhu chakanaka kuchengetedza maWar Veterans, zvakakoshawo kuti hurumende ione zvaingaite pamusoro pana Chimbwidona naMujibha avo vavati vakaitawo basa guru.
Vanhu ivava munofungei navo noti collaborators ine nzira dzakasiyana. Kune vaibikira, kune ivava vandiri kutaura vakanga kubva 1976 hondo ichitanga kuti vaione muno. Vanhu ivava vanambodzokerawo dzimba dzavo. Comrade akaenda kuassembly points, Mujibha akadzokera kumusha kwake. Ndo vanhu vamwe vari kutambura, vazhinji vavo vakufa, vanozivana kumamisha kwavaivari.
Asi vaMarongwe vati mutemo uri kutosandurwa kuti vana Chimbwidona naMujibha varemekedzwewo pamwe nekupiwa mari dzemujandigere sezviri kuitwa maWar Veterans.
Cherechedzo yavo yaakuda kuti ipiwe nehurumende. Tine tarisiro yekuti masvondo mashomanana ari kutevera muchapiwa mugungano renyu reparamendi mashoko atakaisawo isusu ekuti ngakucherechedzwe. Vana Mujibha nana Chimbwiri hatina kuvakoshiwa, tinovayeuka.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasina chakaipa pakuchengetedza varwi vehondo yerusununguko, vanoona sekuti danho riri kuda kutorwa richavhiringa upfumi sezvakaitika muna 1997. Vati vanhu havafaniri kuve nemweya wekuda kungomora chete vasingatarisi kuti remangwana renyika richange rakamira sei. Kuma 1980s hurumende yakadzika mutemo wewo Veterans Act newo Victims Compensation Fund iyo inosungira kuti vese vakarwira hondo yerusununguko vapiwe mari yemujandigere pamwe nekubatsirwa panyaya dzeutano nedzidzo. Muna 1997 sangano rinomirira varwi ava reZimbabwe Liberation War Veterans Association rakamanikidza hurumende kuti vapiwe zviuru makumi mashanu zvemadhora pamunhu mumwe, izvo zvakadonhedza dhora remunyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Asi vaMarongwe vati rwendo runo havasi kuda kuti hurumende itore danho rinokanganisa upfumi nekuda kwemaWar Veterans, vachiti vachaumbawo trust ichange ichiita mabhizimisi anotsvaga mari yekubatsira maWar Veterans. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.